Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wesvondo zvita 10/2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havasi kufara nechipo chemombe dzakapiwa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa negurukota rinomirira Mashonaland West vaWebster Shamu.
Chidzidzo chekutanga kuzvininipisa semudzimai chinhu chinotobva kuvhira muBhaibheri. Pane patinofanira kusvika pakuti tizvininipise, especially kuvarume, whether ndewako kana kuti hasi murume wako. But unofanira kutozvininipisa, kwete kubva watozvisimudza semukadzi iwe semudzimai wakuda kuita kunge ndiwe uri pamusoro soro. You could be having my facts nema points ari right, handiti, but the way yaunozozvihandla message yako haizogamuchirwe in a proper way.
Mamwe madzimai anoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ndivo vakaita kuti vamugabe vabviswe pachigaro sezvo maitiro avo akange orwadza vanhu vakawanda munyika.
Kuuya kwakaita Mauto vachiuya vachibviswa Mugabe, tiri kuona sekunzi havana kuuya vaine chinangwa chekuti vaite zvido zvevana veZimbabwe, asi kuti vachengetedze vakuru vakuru vavo. Nekuti takatarisa military, kuwanda kwaita military mukabhineti yedu nekupotiridza kwayakaita mukuru wenyika mutsva, tinoona kuti chinangwa changa chiripo changa chekutoti vapindepo vaite sei vatarisire ivo mune mainteresi avo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti kupindira kwakaita Mauto kwaive nechinangwa chekuchengetedza masimba evamwe vanhu, kwete kodzero dzeveruzhinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti havasi kufara nechipfo chedanga remombe dzinosvika 15 dzakapiwa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa negurukota rinomirira Mashonaland West vaWebster Shamu, vachiti izvi zvinokurudzira huori munyika. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera chipo chedanga remombe dzinosvika 15 dzakapiwa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa negurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland West vaWebster Shamu, svondo rapera. Vamwe vagari vari kushoropodza izvi vachiti zvinokurudzira huori munyika sezvo mutungamiri wenyika achizotadza kutora matanho akaomarara kana mupi wechipo achinge akanganisa. VaShamu vanoti vakapa vaMunangagwa chipo chemombe vachiti dzakabva kunhengo dzeZANUP mumatunhu madiki muMashonaland West. Mumwe mugari wemuchinhoi vaBenedict Sova vanoti zvipo zvinopofomadza, nekudaro chinhu chakaipa chinokonzera kuti vanhu vazopedzisira vanamata vatungamiri. VaSova vanoti zvipo zvisina mwero kunenge kwave kutenga mukuru, izvo zvinoita kuti akakanganisa anozongoregererwa nepasingaite.
Ndinoona kunge zvekuti topa magifts kune mapresidendi edu, especially zvisina malimiti zvikaizvi, ndoona kunge zvinozokwanisa kuzokanganisa mafungiro apurezidendi. Nekuti unozoona kuti iye purezidendi wacho anenge akuti kana kuri kunzile sei munhu iye akazotadza, ndo vanhu vatozonzwa kuti varegererwa kwange vaburitswa mujeri. Saunozoona kuti justice haizonyatsoitika, ende iye kutonga kwake anenge akutonga ane kamwe kafavha kaundi kabayasi.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari vaAlex Nowaita, vanoti tsika yekupa vatungamiri zvipo inofanirwa kurambidzwa sezvo zvichikanganisa mafungiro avo.
Chiona iye manje vaMunangagwa vonzi vagadzwa sapuresidendi, handitika, because vanhu vaya vagara vari corrupt vaya vari kuda kutraya kupleasa munhu aitwa purezidendi kuti asaone kuhipi hwavo. Ndo vanomhanya-mhanya votsvaga zvipo vachitora muvanhu vakasiyana-siyana kuti onai tinopa purezidendi kuendeswa zvinhu zvakadaro, which is wrong.
Munyori mukuru mubato re MDC inotungamirirwa navamogeni Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti zvipo kuvatungamiri imviro mviro dzehuori.
Ndokutanga kwehuori ikoko. Hazvibvumirwe zvachose. Nokuti kana vanhu vakatanga kupa zvipo kuna president, president anohora mari yakawanda kudaro, vanenge vachitenga atinoti mafavors kubva kwaari.
Vamunzora vanoti hapana mutemo unorambidza kupa zvipo kune mutungamiri wenyika, asi vanoti zvakakosha kuti pave nemutemo kudzivirira huori.
Mutemo uyu hauna kunyorwa pasi, asi mutemo unoshandisa yatinongoti common sense. Zvagara zvichizikanwa paspace zvokuti president hafani kuwana magifti iwayo. Saka hapana kuonekwa paine need yekunyora mutemo wacho, bati sezvazvakuita izvo zvaakutoreva kuti zvoita kuti zvichinyorwa.
Vamwe vanhu vanoti vamwe vanenge vachiita zvehori muhurumende vanopa zvipo kuvatungamiri venyika kuti pashaye zvaanoita kana vabatwa kana kuti vagoregererwa kana vatongerwa nguva mujeri. Dzimwe nyika dzinopa muganhu wehuwandu kana ukoshi hwezvipo zvinofanirwa kupiwa mutungamiri wenyika vachiti kana zvakawandisa zvinoenda kuhurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe ndivo vakaita kuti vaMugabe vabviswe pachigaro sezvo maitiro avo akange orwadza vakawanda munyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai ari mune zvematongerwo enyika uye vachitarisira kukwikwidza senhengo yeparamende yakazvimiririra, muzvare Linda Masarira, vanoti maitiro amai Mugabe ndo akakonzera kuti murume wavo arasikirwe nechigaro cheutungamiriri. Muzvare Masarira vanoti amai Mugabe vakazvidza chigaro chemutungamiriri wenyika kusvika chisisina chiremera, izvo zvakazoita kuti murume wavo abviswe pachigaro ichi.
Mai Mugabe vanotopomerwa mhosva yekuisira murume wavo pasi nokuti vakanga vaakuzvizvidza, vaakuzviisa pamberi pomurume wavo aive akabudirira musarudzo kuti atungamirire Zimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo namai Fadzai Nhamo, mugari wekumusha weEpworth, avo vanoti madzimai anofanirwa kuva vavaki pamwe nekuita hanya neupenyu hwevanhu vese, kwete kungotarira zvemumba mavanenge vari chete.
Vanofanirwa kutora roo yekuvakiridza, kwete roo yekuramba tichipusha kuti ramba wakabatirira kana kuti ramba uchiita zvisizvo.
Asi mumwe wevechidiki muzvare Sibono Kuhle Buhlungu vanoti amai Mugabe wakazongosundidzira danda ranga roda kuwa zvaro. Muzvare Buhlungu vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvagara zvaneta neutonga hwavaMugabe asi zvichishaya mukana wokuratidzira nyunyuto yavo.
I think vanhu vanga vatogara vaneta and kuti zvinhu zvinyatsoomesesa inyaya yekuti taitadza kana kutowana maplatforms aunokwanisa kutoti munyatsozviexpressa kuti vanhu havachada vaMugabe.
Muzvare Buhlungu vanotiwo chidzidzo chikuru chavakawana pakusiya basa kwavaMugabe ndechekuti madzimai anofanirwa kuzvininipisa zvisinei nezvigaro zvavanazvo.
Chidzidzo chekutanga kuzvininipisa semudzimai chinhu chinotobva kuvhira muBhaibheri. Pane patinofanirwa kusvika pakuti tizvininipise, especially kuvarume, whether ndewako kana kuti hasi murume wako, but unofanirwa kutozvininipisa kwete kubva watozvisimudza semukadzi iwe semudzimai wakuda kuita kunge ndiuri pamusorosoro. You could be having my facts nemapoints ari right, handiti, but the way yaunozozvihandla meseji yako haizogamuchirwe in a proper way.
Amai Lucy Makazo Mazingi vanotiwo zvakaitika kuna mai Mugabe zvinogona kuitika kune mamwe madzimai. Amai Mazingi vanoti amai Mugabe vakashandiswa nevanhurume vakayambira madzimai, kunyanya remunyaya dzezvematongerwo enyika, kuti vanofanirwa kuzvimirira kwete kutsamhira pazvigaro zvevarume vavo.
Amai Mugabe zvavakaita, pane vanhu vaivashandisa ende havasiriwo chete mukadzi anoshandiswa. Kana tichitava nyaya dzepolitics, totava nyaya dzekuitisana. Vanhu vanoitiswa kazhinji vakadzi. Isusu semadzimai taitozviona kuti mukadzi uyu ari kushandiswa nevanhu vaida nyaya dzepower. Bhosi, pane nyaya dzepower. Kana tichitaura kuti takatarisa varume, varume is all about power ne is all about themselves. Kana usingakwanise kupinda mupolitics wega, sa toti sa sa charity usapinde nekuti uda kupinda pamusana pekuti murume wako ndiye aripo zvimirire uri wega. I think nguva yekuti madzimai tizvimirire tega tipinde tega as equal partners in politics ndo nguva ino kwete kuda kuhwanda nekuti ndiri mukadzi waningi ningi murume wangu zvinogona kukusvitsa panguva yakaoma saka zvimirire wega zvishandire wega.
Amai Mugabe vaive nembiri yekupopota nekutuka nhengo dzebato reZANU-PF pamisangano yebato iri kana paizvapo paiunganiwa. Amai Mugabe ndovakatanga kubuda pachena kuti vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru vakanga vasingachavadi mubato reZANU-PF. Izvi zvinonzwa nevamwe madzimai pachava havana kubatana uye havatsigirani kana mumwari pachigaro. Amai Mugabe vakazodzokorodza maitiro avo zvakare kusvika pakuzodzingwa kwava Emmerson Mnangagwa gore rino avo vave mutungamiriri wenyika mushure mekubatsirwa nemauto kubvisa vaMugabe pachigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday vanoti kupindira kwakaita mauto kwaive nechinangwa chekuchengetedza masimba evamwe vanhu kwete kodzero dzeveruzhinji.
Maonero angu ndeekuti mauto vakauya zvakanaka, vanhu vakagamuchirwa zvakanaka, asi zvinezvi taakuona kuti kwaakutanga mahuman rights abuses nekungorohwa kwevanhu kusina tsarukano. Zvinova ndizvo zvatakaudzwa kunzi vari kuuya mumastreet kuti vanhu vasabunyikidzwe nemapurisa, asi taakuona kuti mauto acho ndo vanenge vakunyanya kumbunyikidzwa nakuzvivanhu zviri kwese.
Takatarisa zviri kuitwa nehurumende iripo iyi, tiri kuona kuti izvo hurumende yakisa mauto pamusoro pemapurisa uyezve zvirongwa zvayo zvizhinji. Tiri kuona kuti zvakare hurumende iri kukumbira kuti mauto ange achitungamira mukugadzirisa runyararo. Imi munozvitora sei?
Mauto kuuya kwaakaita zvinova zvinhu zvakagamuchirwa nevanhu nekuti uri hwakanga hwava nemapurisa emuZimbabwe hwakanga hwanyanya. Asi pari zvino tinenge taakuona kunge tingati takaita zviya zvekufarira ng'anga inobata mai, nekuti iye zvinezvi mauto acho ndova akuwanikwa vaakumbunyikidza vanhu zvakanyanya. Uye zvetingangoti mauto kwaakuenda kwacho kwese kwawandisa zvokuti tinenge taakuenda kune inonzi military states yakaita sezvekunana Korea, nekuti pese pese panenge pachingotongwa nemauto zvinova zvinhu zviri right munyika yange ine demokrasi seZimbabwe, kuti tinge taane mauto ndovanenge akubata zvose zvakapoteredza nyika yose.
Vasande, tiri kuona kuti izvo sekutaura kwamaita kuti izvo vanhu vari kutungamidza mauto sevanhu vangakwanisa kugadzirisa uori. Asi kana tichitarisa zvakaitika muZimbabwe, tiri kuonawo futi mauto acho totarisa zvakaitika kana kuDRC. Tina Major General Sibusiso Moyo vakaitwa gurukota navaMnangagwa, munhu akanongedzwa neripoti yeUnited Nations yekuti izvo aita zvinhu zveuori muDRC. Imi munozvionawo sei?
Izvozvo zvinhu zvinokatya madza, but zvinhu zvekuti sezvizvarwa zveZimbabwe, sevanhu veZimbabwe, tinofanira kunge tichivhura maziso uyezve tichiona kuti nyika yedu yavapapi. I think tingangoti izvo kuuya kwakaita mauto vachiuya vachibviswa vaMugabe, tiri kuona sekunzi havana kuuya vaine chinangwa chekuti vaite zvido zvevana veZimbabwe, asi kuti vachengetedze vakuru vakuru vavo. Nekuti takatarisa military, kuwanda kwaita military mukabhineti yedu nekupoteredza kwayakaita mukuru wenyika mutsva, tinoona kuti chinangwa changa chiripo changa chiri chekutoti vapindepo vaite sei, vatarisire ivo mune mainteresti avo. Saka isituation yekuti sevanhu vazhinji veZimbabwe tinowanikwa tiri vanhu tisisina masimba, nekuti takatenda kuti mauto auye atibatsire kubisa vaMugabe, asi mauto acho ndobva atora masimba acho ose zvokuti kuti titi democratic space yedu ichiripo zvinhu zvinotonetsa, because kana kuti tizoti maelections acho achaitwa kana akaitwa navakakundwa vachabvuma here kuti vadzosere masimba kuvanhu. Izvi zvinhu zvaakutonetsa kuti tizoti tichafamba tichienda nekupi zenyika. Saka ndinongoti isituation iri very very concerning kuti democratic space yatorwa nemauto. Saka ndingangoti kana tichinatotarisisa tinofanira kuziva kuti tatova a military state, And uye zi isu sevanu wendi Zimbabwe tufa nge titiki wanu kwa titiki sivuza mazwe edu kidimande kwa zero zetu shekare kubwa kune mautu.
Zizu nga itu kwewa sande kuiti mauto ya abze mumigwagwa adzogere kumabaragi au.
Chinu wanka tino kuri zira wanu wa Zimbabwe ndeshe kuti pakusimu za izwe edu ngati veine umbo wakanyanya ni maerane shukuitika. Saka tino kuri zira wanu pese panu wanu kwa mautu wa shimbunyiki za wanu wa shimbunyiki za wanu. Tinema platform akasia na siana. Social media ilikuwa nikuwa ichukulisa uore wakadai but asi tinema platform akaita se platform ilipo ino ziziso ilinzo.com yekuti kana mukaona chese chinenge chichiitika ni mauto chinoratidza kumbunyikidza vanhu vanhu ngavazive kuti vanoenda pa ziziso ilinzo.com vachireporta zvikuitwa ni mauto endezve vanhu vanogona kutotora ivo wakawana mauto achita zvinhu zvisakanaka vachiposta mavideo ivo paziso ilinzo.com.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vapromise Sunday vachitaura vari muVirginia kuno kuAmerica.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Animi muchirongwa ndini Rachel Tow. Vamwe vechidiki vanoti budget rakaturwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa rine zvakawanda zvarinofanira kuita pakatariswa zvidyo zvevechidiki munyika. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mumwe vechidiki uyango zvidoma nezita rekuti Ropa anove mudzidzi ati akafara nematanho akataurwa navaChinamasa ekuedza kuderedza mari inoshandiswa nehurumende kusanganisira kumiswa kwemayouth officers basa. Ropa ati akafadzwawo nenyaya yekuti vaChinamasa vakabuda pachena vachitaura kukosha kwezvikoro zvinodzidzisa mabasa emaoko kana kuti vocational colleges sezvo vechidiki vakawanda vasina mabasa. Asi anoti anoshishikana nekusabuda pachena kwavaChinamasa panyaya yerubatsiro runopiwa vadzidzi vekuzvikoro zvepamusoro.
Vachinja vasikukwanisa kuenderera mberi nedzidzo after all level ne-A level nekuda kwemari. Saka maVTC aya anogona kubatsira mayouth akawanda kuti awane mabasa emaoko avangazviitire. Asi pasina kunyanya ndijekera, inini seuniversity student ndiri under tertiary education. Chii chaiitwa for my students ari kumauniversity muZimbabwe? Dai vapa atarisisa, vapa ongorora.
Mumwe wevechidiki muzvare musasvanda vati vanotambira hurongwa hwakaturwa navaChinamasa nemufaro asi vati hurumende inofanirwa kuve nehurongwa hwakajeka hwekubatsira vechidiki vanoda kuita zvemabhizimisi kuti vawane rubatsiro urwu kusingatariswe kuti munhu abuda mumba mani.
Kufara zvikuru nenational budget, especially nyaya yekukatiwa kwemakosi, asi chakanyanya ndifadza nyaya yefunding yemavocational schools. Because vazhinji maiti takanyora muform 4, makanyorawo muform 6, asi tasisina mari yekuti tirambe tichienderera mberi, sati atangogarawo murodhi nemudzimba.
Mukuru wesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics, vankosi Lati Moyo, vanoti nyaya yekudzingwa kwemayouth officer inyaya yakanaka zvikuru, sezvo veruzhinji vaigara vachitsutsumwa kuti vanhu ava vaive vasina basa ravanoita kunze kwekushandiswa mune zvematongerwo enyika. Vati vanoimba kuti hurongwa hwavaChinamasa haungogumira pakutaura chete.
Inyaya yakanaka zvikuru nokuti inyaya yatakagara tichitaura isu sesivil society kana seruzhinji rweZimbabwe kana tamasangano akazvimirira chiti no imwe expense kana kuti burden yangachipiwa mataxpayers nehurumende yavamugabe yanga isiri necessary saka move iyo yakanaka.
Mutauriri webato rezapu variwo mumwe wevechidiki vaipitule Maposa vatsinirawo zvimwe chete vachiti hurumende inofanirwa kuenderera mberi nekubvisa vamwe vanhu vanohora mari vachinzi vashandi vehurumende asi ivo vasina basa ravanenge vachiita.
Tagara tichingotaura kuti vanhu ava vana basa ravari kuita except kuti vachisidzire vanhu kunyanya nenguva yemaelections. Saka idanho rakanaka ratorwa nehurumende kuti vavamise basa sezvo vagara vanga vasina zvavo zvavanga vachiita.
Mutauriri weboka revechidiki mubato reMDCT vaBrian Duve vati maonero avo ndeekuti kubviswa kwemayouth officers kune chekuita nemakakatano ari mubato reZANU-PF vachitiwo hurumende yeZANU-PF inofanirwa kudzidza kuita zvinhu zvakakoshera veruzhinji kwete zvekuti iyo ikwanise kuramba iri muutongi.
Ndongoona sekuti chikonzero chavabvisigwa ndechekuti vazhinji vacho vemayouth service vanga vari maG40 ndozvavabvisigwa kwete nyaya yekuti vari kubvisigwa kuti zvine expenditure nokuti vanga vagara vasingambofanira kuvapo kubva pekutanga.
Vadhu vevashorawo nyaya yekuti mauto nemapurisa ndemamwe mapazi akanzi achapiwa mari yakawanda kudarika mamwe vachiti havaone chikonzero chekuita izvi sezvo nyika iri murunyararo. Muurongwa hwavakatura nezuro vachinamasa vakakoshesa kuti hurumende haifanirwe kushandisa mari yakawanda vakataurawo kuti nzendo dzekubuda kunze kwenyika dzinoitwa nevakuru vakuru vehurumende dzichave shoma sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa mangwanani ano, ndini Ray Choto. Ndinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zvinotanga na 6 a.m. tichizoya zvakare cha 2 p.m. tozopedzisira nechemanheru cha 7 p.m. Tizivisei nekuti tumira tsamba mbozha kuStudio 7 at voanews.com. Naiyomi manzi uri musuwe shondo mangwana nikwadari mwari makanaka. Isuwe Studio 7 tinokumbirisa kumbirisa zvikuru kuti muti zivisewo kuti muri kuteerera zvirongwa zvedu zvikuru cha 6 a.m. necha 2 p.m. Kana muchinzwa chirongwa ichi, tinokumbirisa zvikuru kuti mutitumire tsamba mbozha kustudio7@voanews.com. Kana musina kukwanisa ngemanzwa chirongwa ichi mazochibatira pakati, munokwanisa kuenda pawebsite pedu inoti izvo www.voashona.com. Vatereri, tinovimba nemi, tinyorerei, tizive zvamunoda pano pastudio 7. Mwari makanaka mumanzi wamakeniki manyereuke uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Aiwa tafunga vateereri kuti tikuridzire mimhanzi yechitendero sezvo ari mangwanani emusi wesvondo kudai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havazi kufara nechipo chemumbe dzakapiwa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa negurugota rinomirira Mashonaland West vaWebster Shamu. Mamwe madzimai anoti vaimbove vemudzimai mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ndivo vakaita kuti vamugabe vabvisuke pachigaro sezvo maitiro avo akange orwadza vanhu vakawanda. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti kupindira kwakaita Mauto kwaive nechinangwa chekuchengetedza masimba evamwe vanhu kwete kodzero dzeveruzhinji. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, tinovimba kuti muchange munesu zvakare masikati na2 PM. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva6 AM na2 PM. Tizivisei nekuti tumira tsambambozha kustudio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu chanhasi, endai munotinzwa paindaneti inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro uri musi wesvondo mangwanani kudai, ndini wenyu Ray Choto ndiri muWashington DC. Musakanganwa kuti chirongwa chiri kuteera ndechendebele chamuchange muchinge muchipuhwa naGibbs Dube.